This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, zvita 24, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Taona kuti mari yaramba kubuda, takakurumidzawo kuti tinyore tsamba tichida kukurudzira hurumende kuti izvizive kuti vashandi vaya vari kuchema vakawanda vatadza kuwana mari, kunyanya isu varayiridzi ndokushaya mari dzebhonasi. Saka ndozvataida kuti vazvinzwisise.
Vashandi vehurumende vonyunyuta nekusajeka kwekuti vanowana mari yavo yebhonasi riini.
Kufamba kwacho ngoma zviri kurwadza, nokuti mari dzatenge takachengeta tichiti ndo dzatichafambisa parwendo ka taona mitengo yacho yakachinja. Saka zvatiomera chaizvo, pataimbokwira isu $5, nhasi uno tashandisa $10 kuti tisvike ipapo.
Vamwe vemichovha vokwidza mari dzemabhazi zvoomera vashoma vari kuenda kumusha.
Yange yekuti ndibude zvangu muna kuita munhu asinika ina tichatombotambira zvangu muna tozoona 2016 kuti inopinda yakaita zvi.
Vamwe amai vakasununguka vana vana vanoti vachiri muchipatara nekushaya pekugara.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Rimwe sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, rinoti ranyorera kugorokota idzva rezvevashandi nemabasa amai Priska Mpfumira, richida musangano wechimbi chimbi pakati pevashandi vehurumende nehurumende kuti vajekeserane nezvenyaya yemari dzebhonasi. Danho ratorwa nesangano iri rinotevera kupesana kwemashoko kwarinoti kuri kubva kuhurumende, zvichitevera kusiyana kwemazuva ari kunzi ndiwo achabhadharwa vashandi vasati vawana mari dzavo dzemabhonasi. Svondo rapera, vaive mutevedzeri wegurukota rezvevashandi Vatongai Muzenda vakabudawo vachizivisa kuti hurumende yaizobhadhara vashandi vayo vasati vapiwa mari dzebhonasi dzimwedzi unouya. Asi nhasi bepanhau reChronicle rinoti amai Mupfumira vakavimbisa kuti vamwe vashandi vachapiwa mari dzavo mwedzi uno, vanenge vasara vozopiwa mwedzi unouya. Asi munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti hurumende haina zvairi kuita kuti ifambise mashoko aya nenzira kwayo kunze kwekuzvionawo mapepanhau. Hurumende yakazivisa kuti nekuda kwekushayiwa mari yaizopa vashandi vayo mari dzemabhonasi nezvikamu zvikamu. Mauto nemapurisa vanonzi vakatopiwa kare mari dzavo. Studio 7 yakundikana kubata amai Mupfumira kana gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuti tinzwewo mativi ehurumende. Ngatinzwei hurukuro yataita navamajongwe ava vanoti nhengo dzavo dzicharamwa mabasa temu inouya kana nyaya iyi isina kugadziriswa.
Taona kuti mari yaramba kubuda, takakurumidzawo kuti tinyore tsamba tichida kukurudzira hurumende kuti izvizive kuti vashandi vaya vari kuchema vakawanda vatadza kuwana mari, kunyanya isu varayiridzi ndokushaya mari dzebhonasi. Saka ndozvataida kuti vazvinzwisise kuti vaone kuti zvatiri kutaura vazviteerere ende tikwanise kuti tiwane solution. Saka ndozvazotiposa kuti titi nepaChristmas pano tiedze kunyora minista tsamba tichiti toda kuti tiite musangano, nekuti taona kuti Apex Council neutungamiri hwayo vanenge vasi kuita zvatiri kuda. Ndosaka taita zvichemo izvozvo.
Mati manzwa here kubva kugurukota pamusoro pechikumbiro chenyika?
Taisa chikumbiro tatozonzwa nhasi kuti pabuda mashoko angu aitaura kubepa nhau rekuBulawayo rinonzi Chronicle. Saka ipapo ndobva topishamisa kuti zviri kufamba sei, nekuti taifunga kuti nekutungurudzika kune vashandi vangadai vakangodaidza vashandi kuti mhanyai kuno tigare pasi tikuratidzei zviripo pane kuti tiite zvekuweringa mumapepa. Zvoita sekunonzi tiri kutaura nyaya yemagitare kana nyaya yebhendi. apa tirikutaura nyaya yekutambura kwevanhu.
Asi tinonzwa vachitaura kuti mari dzimwe dzichawanikwa kupera kwemwedzi uno dzimwe muna January. Hausi hurongwa huri nani here tichitarisa hwakambenge hwaziviswa nehurumende hwekuti mese muchawana mari muna January?
Chiripo ndechekuti hatina hurongwa huripo, nekuti munhu akanga ataura hurongwa uhwu akadzingwa basa Itongai Muzenda. Hatizivi kuti akataura izvi atumwa here kana kuti akataura izvi achifunga zvinhu zvake here kana kuti akataura zvinhu rekuti vamugabe vangoenda kuholidhe mangwana apedza zvinhu ndobva afuma achinzi adzingwa basa. Saka isu hatizivi kuti Tongai Muzenda zvaitaura anga atumwa nani. Zvimwe chete nezvekutaurwa naminista weLabour ivo Mai Mpfumiri, hatizivi kuti zvavari kutaura nhasi kana zvavari kunzi vataura vazvitaura naminista Chinyamasa vachizviziva here, kabineti ichizviziva here, nekuti ndozvanetsa. Nekuti kune proper structure yekuingenja government. Pane inonzi joint negotiating council, ndopatinogara zvepasi toudzwa kuti zvakamira so, totaurirana toisa zvisimo zvedu towirirana kana kusawirirana, kwete zvekuti tinongoudzwa sekunonzi chidyo chechechi chinongonzi nafaka chaperera panapa.
Vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7.
Zvichakadaro, veruzhinji muHarare nasi vange vari chipatapata kugadzirira zororekisimusi mangwana, asi vamwe vazhinji zvikuru vane mabhizimisi nevanotengesa mumigwagwa vange vachichema-chema zvakanyanya kuti bhizimisi range risiri kufamba semakore ose. Mutoriri wenhau Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Mumabhanga mambowanda vanhu mangwanani sezvo vamwe vashandi vehurumende vange vari kutambira nhasi, asi kusvika masikati mange musina vanhu. VaJeffrey Moyo ndemumwe avo vamukira kubhanga, asi vanoti vakasika kubatsirwa sezvo mabhanga mazhinji ave kuburitsa mari inosvika zviru zvishanu zvemadhora pamishina yepamudhuri kana kuti maautomated teller machines. Vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vawana mari yavo havana chavakwanisa kutenga chekisimisi sezvo mari yavo iri shoma.
Kumusha ini hangu zvokuenda kumusha zvinongazvingatonetsa, mari yandawana ishomasa, zvinhu zvakatoma. Ndikaenda kumusha kwacho ndinogona kuzonotadza kudzoka, ndinonetsana navanhu vari kumusha ikoko, ndotsvakazve mari yekudzoka. Saka mahwani zvinhu zvinomira zvakanaka, kungowanawo yekuti kubhadhara rindi nekutenga chikafu pano nepapo.
Vezvitoro zvembatya vati kunyange hazvo vanhu vange vari kutenga, bhizimisi range rakaderera kana zvichienzaniswa nemamwe makore. VaRichard Virindi vanotengesa mimhanzi nemifananidzo mumugwagwa Angwa vaudza Studio 7 kuti vanhu vashoma vari kutenga zvinhu zvichienzaniswa nemamwe makore. Vati nekuda kwaizvozvo havana kuwana mari inokwana kuti vaende kumusha kwavo kunotamba kisimusi.
Mazira taita semugore rapera negore rapera rachero vanhu patatiri muglusi vibe December taitozoroti ndo patinotowana zvokuti murudzidye bati izvezvi hakuna chiri kutenga. Hakuna zvinotoita kuti ngemunhu akatopuwa mari yacho aritoisungira aritopfekera mukasa kahome kemukati ketirausi kaika kuti isabude.
Vanhu vange vachienda kumaruwa vange vari vashoma, uye zvinonzi kumusika wemabhazi ekumaruwa weMbare vanhu vambowanda mangwanani, asi pasvika Studio 7 kune dzimwe nzvimbo masikati vanhu vange vave vashoma uye mamwe mabhazi ange ave kutodzikisa mitengo. Vamwe vataura neStudio 7 vati mabhazi anga achienda kwaMutare ange ari kubhadharisa vanhu madhora 10 nemaviri mangwanani, asi masikati ange aderedza mutengo kusvika pagumi chete. Ngatinzwei mumwe mushandi weimwe kambani yemabhazi aramba kudomwa nezita achitsanangura zvange zvichiitika pamusika uyu nhasi.
Zvekufamba zvinhu zvepuresha zvezvinosi kuitika mamakore vanhu vange vachingopinda movement yanga iriko.
Vanhu vazhinji vanoti vaona zvakakodzera kubhadhara mari dzechikoro dzevana vavo pachinhambo chekufara pakisimisi, uye vamwe havana kutombobhadharwa zvachose. Izvo zvichaita kuti vasurukirwe pazororo rekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichiri panyaya yezororo, kune dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika vanhu vange vachichema-chema nekukwidzwa kwemari dzemabhazi nemichovha. Kumarondera vataura neStudio 7 vati vanga vachibhadhariswa madhora 4 kwete madhora 2 semazuva ose. Vamwe vanoti vemichovha vari kubhadharisa madhora 10 kana 12 panosimbobhadhariswa madhora 5 kana 6. Mumwe mugari wekwamurehwa vaMorgan Matanda Manyoro ava vaendawo kumusha nhasi vanoti vaomeserwa zvikuru nevemichovha vakwidza mari dzekuripira kakapetwa kaviri sezvo vanga vasina kuzvigadzirira. Vanoti kusvika pamurehwa senda vaisibhadhara madhora 3 asi nhasi vabhadhariswa madhora 6. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kufamba kwacho ngoma zviri kurwadza, nokuti mari dzatenge takachengeta tichiti ndo dzatichafambisa parwendo ka taona mitengo yacho yakachinja. Saka zvatiomera chaizvo, pataimbokwira isu $5 nhasi uno tashandisa $10 kuti tisvike ipapo.
Tanzwa kuti kubva kuHarare kusvika pamurewa mabhadhariswa mari akapetwa kaviri, manga muchimbobhadhara mari?
Tanga chimbobhadhara $3 kusvika pamurewa, asi nhasi uno tabhadhara $6, asi vamwe vanga vachiitawo $7.
Kove kwamutoko tanzwawo kuti vari kukwidza zvisingataurike.
Ya, kwamutoko ndanzwawo zvimwe chete izvozvo. Dzimwe hama dzangu dzenge dzichiendawo ikoko dzenge dzichitaura kuti vari kubhadhariswa $15 kusvika pamutoko sendi. Saka handina chokwadi chakazara, asi ndizvo zviri kuitika chokwadi.
Vanga vachimbobhadhara mari kusvika kwamutoko sendi?
Pamutoko senda yaifanirwa kunge iri $5.
Saka vakwidza kusvika 15?
Yasvika pa15, ye.
Zvikonzero ndezvokuti vanhu vawanda here vari kufamba kana kuti dzimotokari ishoma?
Ndinoona kusetsika yangojairwa neiwo wedzimotokari wedu awo vanotitakurawo. Nokuti pahoridhe yega yega vanotora advantage yekuti vakwidzire vanhu mutengo. Mota hadzo hadzina kunyanya kuti dzaita shoma, nokuti mazuva ano zvekufambisa izvo vamwe vaanadzowo motokari dzavo dzekufambisa. Saka vanhu vanga vachitakurika zvavo, asi kungoti mitengo yacho ndo yavangojairira kukwidza.
Asi nhasi panga pakawandwa here pamusika pembare?
Vanhu vanga vakati wandei ndizvozvo, nekuti zuva rimwe chete rekuti vanhu vanenge vachibuda mudzimba dzavo vese vachida kufamba pazuva rimwe chete, saka uwandu hunenge huripo zvechokwadi.
Vanga vari mumwe mugari wekwamurehwa vamogen Matanda Manyoro vari parunare kwamurehwa kwakare neStudio 7.
Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vanoti vanhu makumi mana nemasere vashaya kubva musi wa15 zvita kusvika pari zvino munjodzi dzemugwagwa. Masvingo ndiyo inonzi ine vanhu vakawandisa vashaya munjodzi dzemumigwagwa, vanhu vegumi nevana. Kune vamwe vanonzi vashaya vakawanda kumatebeland South neMidlands. Mapurisa anoti pane njodzi mazana manomwe negumi nemasere dzaitika pari zvino zvichienzaniswa nemazuva mamwe chete ayo gore rapera, uko kunonzi kwakaitika njodzi mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe. Vanhu vakuvara gore rino vanosvika mazana mashanu zvichienzaniswa nemazana maviri nemakumi matanhatu nemana gore rapera. Mapurisa anoti kusatyaira zvakanaka ndiko kuri kupa kuti njodzi dzirambe dzichiwanda mumigwagwa.
Ini ndini Mike Rokariati, muve nekrisimisi yakanaka pamwe negore dzva rinofadza.
Vateereri, musakangana kuti munokwanisawo kubata Studio 7 pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pashortwave.
Tinoda kukuzivisai vateereri kuti chirongwa chenyu chava paFacebook. Tine Facebook page yeshona, endai pa www.facebook.com/voa.shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vanoti vari kutambira nemufaro danho ratorwa nekambani yeSony Pictures yekuti vaburitse zvakare firimu rinotaura nezvekuurayiwa kwemutungamiri wenyika yeNorth Korea vaKim Jong-un. Sony yainge yambomisa kuburitsa firimu iri mushure mekutyisidzirwa nehurumende yeNorth Korea, ichiti ikangoburitsa firimu iyi yaizoburitsawo tsambambozha dzayainge yatora muchiwande kubva kukambani yeSony.
Nyika yeJordan inoti varwi vanopfurikidza mwero veIslamic State kana kuti ISIS vabata mumwe mutyairi wendege yehondo wenyika iyi kumaodzanyemba kweSyria. Ndege iyi inonzi yapfurwa pedyo neguta reRaqqa.
Mumwe mukomana wechitema Antonio Martin anonzi akapfurwa akafa nemapurisa kuMissouri muAmerica nezuro. Mupurisa wechichena anonzi ndiye akaita izvi. zvinonzi zvapa kuti vanhu vemunzvimbo iyi vatange kuratidzira. Kunyange hazvo mapurisa achiti mukomana uyu ainge anongedzera mupurisa uyu pfuti, amai vake vanoti mashoko avakanzwa ndeyekuti haana kunge aita izvi.
Ndine mutori wenyu wenhau Reda Moyo, ndinokushuvirai zororo yeChristmas tsvene negore dzva rine mufaro uye runyararo.
Imwe mhuri yemumusha wembare muHarare yakabatsirwa nevana vana mwedzi minomwe yapfuura inoti ichiri muchipatara cheHarare Hospital, umo vari kuchengetwa sezvo vasina pekugara pakanaka. Amai vevana ava, amai Alice Mutasa, vanoti kunyange hazvo vana vavo vakasimba vachiri vakachengetedzwa muchipatara sezvo kwavanogara kusina nzvimbo yakatambanuka. Vana ava vanonzi Charmaine, Chanel, Chantel naShaline. Mai Mutasa vanoti pane vamwe mai vane tsiye nyoro vari kuvabatsira pari zvino kuti vaunganidze mari yekuti vatsvage pekugara pakatambanuka. Pari zvino mai Mutasa vanoti vakavhurirwa akaunti yebhanga reCabs, uko vanoda kubatsira vari kuendesa mari yekuti vazowaniswa pekugara pakanaka. Mai Mutasa vane makore makumi maviri ekuberekwa uye vane mumwe mwana mukomana ane makore mashanu uyo vanoti ari kuchemera kuti vadzoke kumba. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naMai Mutasa pamusoro penyaya iyi.
Pari zvino hatisati.
Vakadi ivo makwadzi? Vane mwedzi mingani?
Vana makwadzi vari veiti zvavo, vane 7 months.
Imi saamai vemakwadzi muri kuona sei kuti pari zvino muchiri makachengetedzwa muchipatara apa mumwe mwana wenyu ari kumba?
Zvinhu zvinondirwadza zvangu, asi munhu asina chaaina chandinochandingakwanisa kuti.
Ivo vana chiremba nevari kukuchengetedza imomo vari kuti chii?
Pari zvino vana chiremba havachatombovaoni vana, nokuti vana varaiti havarwari. Izvozvi ndakangochengetwa zvangu navakuru vechipotero vechiti varikundotsvaga zvemawelwishes kuti hakwanisi here kubatsira panyaya iyo yose.
Saka vakuru vechipatara vanoti muchazoburitswa zvaita sei?
Ivo vari kuti zvino kumba kwandaigara uku hakunyatsoita nevana nekuti inzvimbo diki, saka vari kumirira pane weusha wedu akatinzwa akatanga kufoma trust inonzi Quadruples Club, akabva vhura akaunti kuCabs. Tinangoti akaenda kunotaura nevanhu vekuCabs vane dzimba dzinotengeswa muno muHarare, tikanzizo kuCabs kuri kudiwa 30,000. Saka akabva avhura akaunti iye achiti kana paina anenge achikwanisa kubatsira, kana ane dhola kana ane sendi chairo, akangoisawo ikabatana. Iye kufunga kwake aiti ingangokwana ikaona kubuda munhu.
Saka pari zvino mungazive here kuti yamira papi mari yekuti mukwanise kutengerwa imba?
Izvizvizvi handisani ndaziva zvangu kuti yapapi.
Shuwiro yenyu ndeyei amai makwadzi panguva ino yezororo rekrisimusi?
Shuwiro yangu yange iri yekuti ndibude zvangu muno, asisa munhu asinikaina chatombotambira zvangu muno, tozoona 2015 yekuti inopinda yakaita sei.
Vanga vari amai Mutasa vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Teererai zvakare nemugovera apo tichataura zvakare namai Mutasa pachirongwa chedu chemadzimai.
Ndinonzi Abraham Kajuni, ndinoda kukorokotedza hama dzangu dzose dzekwaKajuni muZimbabwe yose, vanosanganisira mbuya vangu, mbuya Muponda, sekuru Muponda kuMondoro, amai vangu, amai Chirembwe kuGrenora C. Ndoda kumhorosa zvekare amai nini wangu vari mumarondera ama dzose sekuru Sadiki kwa Murewa baba wangu kupitrisi mwana wangu Nefa mwana wake Rosi nemununguna wake Mikey wose vanondiziva kwa Maruva Zimbabwe yose mtulia kuenda zvekare kuchweshe kondoda umhorosa baba na mai Tembo wose vari kwa Maruva ndoda kuti vave negoredzwa nekisimusi yakanaka notenda tachengetwa naMwari tirambe takangobatana semhuri Mwari vakotichengeta zvikuru rinouya and then also to thank you Studio 7 for giving us the real news which is happening in this country. We have been in a very big crisis for the past years. Tichingotaurirwa manyepa tinoda kutendai kuti munoramba muchingoti inifoma muchitipa nhau chaidzo chaidzo dzei zviri kuitika munyika ndatenda.
Ini zita rangu ndinonzi Ashton Gungungu ndiri kukariba pakariba Heights. Ndoda kuti kuhama dzangu dzose muno muZimbabwe mova nekrisimusi yakanaka negoredzva rakanaka kumusha kumakonde kwangurunguru. Ndoda kukwazisa vabereki vangu vose nehama dzangu dzose mova nezororo rakanaka. Isu hatisi kukwanisa kuuya kumusha ikoko zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndofunga munongo unomamirira akaita zvinhu munyika kudai so. So ndozotoo kuna danhama pavamhonde sekondari naSolomon Mudimuranwa muve nekrismas yakanaka mopinda mugoredza zvakanaka. Namukoma wangu vari kuchinhoi mubatariro namurindagomo vakuru mova negoredzva rakanaka nekrismas. Mutipowo zvamunosiya pakrismas apa isu hatina zvinhu zvakaoma mari hapana.
Kunderai message ino ndichiti makorokoto kuna Felix natarisai magaisa kuZimbabwe ndine mai vavo Bhudhamu ndinoti muve neChristmas nenew year yakanaka mufare zvakanaka kuZimbabwe ikoko kubudiriro 5B ndine mai venyu Bhula Jamu ndiri kuno South Africa mulocation inoitzi Rosettenville. Handisi kukwanisa kuya paChristmas ndinouya paNew Year. Saka mupembere muve neChristmas neNew Year yakanaka tinosangana. Handabvi yangu kudombosha vakleva muzvana nemudzimai nevana muve neChristmas neNew Year yakanaka. Mai nababa chitopone mhuri kubudiriro. Mupembere zvakanaka tichatsongana pagoredzva. Ina handikwanisi kuuya Christmas ino ndichauya muna January. Yula Jamu ndatenda hangu mufare zvakanaka musafarise.
Ndinonziwo Fore ndiri kuno kuJohannesburg. Ndinoda kushuvira Studio 7 kuru yese uriti yakanaka Christmas, happy Christmas yakanaka. Ndisingakanganwe akomana anotitepfenyurira Mwararo kuvana Ivan Chifera. Thomas Chiripasi, taurai shava, anoti basa enderai mberi nebasa kumana. Mushande zvakanaka holiday inei.
Mukoma Blessing naJonga, aiwa makapenga varume. Sande dzenyu tokupai. Taripoti pamwe mudhara ndiye mudhara, ndiye oga mudhara, but inini ndimi madhare madhara. Munogona, isu kwatiri tiri kugokwe kuganda varo iku, kwatakasakwa. Chaka sari rao kusaka mimi ndi mauri na tito dini tito pinde umustaira kakutu ozu kiti kawo unu kupi ne kupi ayu warambai maka shingi rasima tima yezi yoni ayu wa ndatenda angu ndatenda angu ini joni mavesele.
Happy holiday Studio 7 sara angu ndonzi kudagwashi mtumba nukara kukrindi kuwara.
Bazivai muri yeZimbabwe inindi netwa tafadzwa gadzira ndinoti vanhu vemuZimbabwe ngatiwe nezororo rakanaka nemuwa shamari we studio 7 ndiruti muwe ne Xmas ya kanaka negoretsva ndichiti ndatenda ini ndinoitwa tafadzwa kadzira ndiri kuno kwagonye kwagutu ndinoti tiri kubata zvakanaka naka demawedzera nguva yechirongwa chenyu ndatenda
makadiko Plena Jonga ini ndinitirirai zuva nai kubva muno South Africa mupolokwani. Tinoda kuudza mai vangu vari kuzvishavani kuniu paE2 kuti vave neChristmas yakanaka. Nasekuru vangu vari panogara kuzvishavani kuti kumaglazi paBB139 kuti vave neChristmas yakanaka. Nehama dzangu dzose dzekwaziva nai ndinoda kuti vave neChristmas yakanaka. Ini kuno kwandiri haa zviri kufaya nemiwo vakomana muve neChristmas yakanaka. Muno muSouth Africa zvose zvinoendeka, hapana chinonyanya kunetsa. KuZimbabwe utongoti voshingirira zviriko zvichanaka hazvo.
Ino iStudio 7 hanemi muchirongwa ndini Blessing Zulu nemwe wangu Jonga kandebiri tiri muWashington DC.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekusapiwa mabonus kwevashandi vehurumende nevamwe.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure palive talk.
Yashika, oh yashika, ungatipemberere amane shamwari. Isimusi yashika, 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 oh yashika, ungatipemberere amane shamwari. Tichitenda oga mwari wedu nemitsimo. Tichitenda oga mwari wedu nemitsimo. Ngatichengeta kusvika zuva ranhasi. Ngatichengeta kusvika zuva ranhasi. Vakawanda vakoniwa, vakawanda vatadza kupindamo, vakawanda vakoniwa, vakawanda vatadza kupindamo, vakawanda vakoniwa, vakawanda vatadza kupindamo, mugoreja, mugoreja, tinokutendai mugoreja, mugoreja, ndingana sitapindamo, mugoreja, mugoreja, tinokutendai mugoreja, mugoreja. Yashika, 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 oh yashika, ungatipemberere amane shamwari. Isimusi yashika, 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 oh yashika, ungatipemberere amane shamwari.
Nako kambo kisimusi kubva kuna Zivanai Govea nechikwata Heritage Survival Band. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Vashandi vehurumende vonyunyuta nekusajeka kwekuti vanowana mari yavo yebhonasi riini.
Vamwe vemichovha vokwidza mari dzemabhazi zvoomera vashoma vari kuenda kumisha.
Amai vakabatsirwa nevana vana vanoti vachiri muchipatara nekuda kwekushaya kwekuenda kana vakabuda muchipatara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana uye muve nekisimusi yakanaka. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu. Aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka. Tokusiyai mina Sandra Nyaira na Chris Kandev.